Dynamos iri kutatarika zvinotyisa zvekuti chikwata chemukurumbira ichi chatora mapoinzi matatu chete kubva mumitambo mitanhatu izvo zvasiya Zimbabwe iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League. Asi kapteni weDynamos Osen Mishure anoti kutambura kwavo kuri kupera nesvondo nekurova Cape United mumutambo wanga wakamirirwa nevakawanda weHarare Derby muNational Sports Stadium.
Ndiroo kushura kuti tinezvizvizvi tasinaekuwana tasirikwanisa kupedza mazviviraiti saka tikwanisa kuina katapi magames anozova tiritamotiketane gemeiro yatichatambe.
Mumwe mutevheri weZimbabwe vatatenda makadyu vanoti vanzwa nekudyiwa asi paCape United ndipo pavachasimukira sezvavanga vachingoita mwaka yese.
Dynamos inotanga kusimukira paCape kutarisa kuhwina pese patinotamba neCape zvipo inotanga kusimukira tanzwa nekudyiwa nekuti tanga tichitotarisira kuti hatichasimuke bati paCape zvipei tichasimuka.
Pakapedzisira kutamba zvikwata zviviri izvi Cape United yakarohwa 2-0 nezvipodzwa zvakakandwa naCristian Ekupa uyo atange asimo mumutambo uyu mushure mekusiya basa nemhaka yekusabhadharwa. Dynamos ikarohwa kana kuita mangange ZPC Kariba ikakunda Chicken Inn, Dynamos inobva yawira pasi pasi chaipo pamakundano aya. Zvichakadaro chikwata chiri pamusoro pemakundano eleague aya cheFC Platinum chiri kutarisira kutora mamwe mapoints matatu ese apo chiri kushanya kuBulawayo kunosangana neBulawayo Chiefs mangwana. FC Platinum ine mapoints 16 yakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo ine mutambo wakapfava neMutare City Rovers muBaobab Stadium kumhondoro Ngezi mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Highlanders vs Shabani Mine, Chapungu vs Herentals, Yada vs Nitrat, ZPC Kariba vs Chicken Inn, Blower City vs Triangle, Harare City vs Black Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.